Legend. Yeah. You could talk about 10. 10. Yeah. Yeah. Ndikutsvaga ma-10, ndikutsvaga ma-20. Ndikuda kubhadhara rent, ndikuda kuroora mukadzi mboma, asi ndikuda kutanga ndasenza, ndikuda kutanga ndafenza. Ndikuda kupaka ma-Benz, ndikuda kurova ex wangu kamusi flex rinenge shamu. Ndomukana 2 ndoronga ma-moves. See I must go. Phone and this kunzwa, no and this kumba. I said that ndokupasa wrong number, I'll tell you, no and this kuda. Ndikusvika pa-party, yatanga ma-skirt, ndakabada baka.